Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 16 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ane complaints arizwa kuti madzimai anga achibatwa zvisina kunaka nemapurisa vachibatwa zvisingatenderwi nemitemo. Zvakare zvanzi mapurisa akavasunga anga akadhakwa.
Mapurisa opomerwa mhosva yekumbunyikidza nekubata-bata zvisina kukodzera. Madzimai nenhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro nemusi wemugovera. Mapurisa anoti aive mutikitiva weCID Jason Muvevi, uyo akauraya vanhu vatatu kuwedza, asungwa achida kuedza kutiza achienda kuMozambique. America yorangarira gamba rekurwira kodzero dzevanhu Martin Luther King nasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wemukobha mudare paramende uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato rinopikisa Residents Coalition for Change vaAmos Chibaya nedzimwe nhengo dzebato ravo makumi maviri nevana vakasungwa nemusi wemugovera mumusha wevazhinji webudiriro muHarare vamiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi vachipomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chekuda kukuridzira mhirizhonga. Ngatidzwei zvakawanda kubva kumutori wenhau Frank Chikore, uyo angari mudare nhasi.
Vachibaya nevamwe vavo makumi maviri nevana kusanganisira mwana ari pasi pemakore gumi nemasere vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare nhasi vakaudza mutongi wedare kuti havana kubatwa zvakanaka nemapurisa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaChris Mike vaudza dare kuti vasungwa ava vakashungurudzwa vari muusungwa.
Vari kunzi vakaungana pane imwe imba kubudiriro vaine chikonzero chekukonzera mhirizhonga. Saka vari kunyunyuta kuti havana kubatwa zvakanaka, vakanyimwa chikafu, havana kupuwa mukana wekuti vatarire magweta avo, zvakare rimwe gweta rakatorohwa.
Vamhike vaudza dare kuti mamwe madzimai akabatwa-batwa zviri kunze kwemutemo nemapurisa akavasunga kubudiriro anonzi akanga akadhakwa. Izvi zvatsinirwa nevakafanobata chigaro chemutauro weTCCC Muzvare Fadzai Mahere.
Zvakare pane macomplaints arizwa kunzi madzimai anga achibatwa zvisina kunaka nemapurisa vachibatwa zvisingatenderwi nemitemo. Zvakare zvanzi mapurisa akavasunga anga akadhakwa. Aiva
mutongi wedare amai Yokaidzuda vati hurumende iferefete zvichemo izvi uye nyaya iyi igodzoka kudare mangwana apo mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive vakatarisirwa kuenderera mberi nekupa zvikonzero zvavo zvekuti sei vasiri kutambira kuti vasungwa ava vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaGarauzive vaudzawo dare kuti vamwe vagari vemubudiriro vari kuda kusungwa nenyaya iyi vakaita semumiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta havasati vasungwa. Vatiwo vasungwa ava vanogona kupara dzimwe mhosva kana vakaburitswa muusungwa uye vanogona kutiza. Amai Dzuda varamba chikumbiro chokuti mwana mudiki ari panyaya iyi abviswe munyaya iyi asi vamuisa mumaoko yehama dzake kuti atongwe achibva kumba pasina mari yechibatiso yaabvisiswa. Vatsigiri veTCCC pamwe nevatori venhau varambidzwa nemapurisa anga akapakatira zvombo kupinda mudare. Izvi zvashorwa nemumiriri weHighfields muparamende vaHappymore Chidziva avo varambidzwawo kupinda mudare.
Aiwa, tinoona kuti mapurisa akuramba achitosenzeswa nehurumende ZANPF kutsvanyirira vanhu nekuti nyaya yedare dare rinofanira kuti munhu apinde akasununguka achiwana hama dzake dzichiteerera nyaya kwete kuita sekuti yava kwakutongwa vanhu vane mhosva hombe dzavakapara pasina mhosva iripo nekuti mhosva iyi haiexisti yekuti makawanikwa muri pamba penyu makaungana vaakurambidza vanhu kuungana padzimba here
vachibaya nevamwe vavo vakasungwa nemugovera vachiita musangano pamba pemumiriri webudiriro muparamende vakosta machingauta rimwe remagweta evasungwa ava vakudzaikadzere vanonzi vakarohwa nemapurisa pavakaenda kunomirira vasungwa ava pakamba yemapurisa kubudiriro kwakare vakadzere vanonzi vakakuvara ruoko mushure mekurohwa uku uye vakazoiswa plasta paruoko urwu vakambochengetedzwa nemapurisa nezuro pavakaenda kunomhanara nyaya iyi vakapomerwawo zvakare mhosva yekuita zvisina maturo uye vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare nechina ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Vaimbova mutikitiva we Central Investigations Department kana kuti CID vaJason Muvevi avo vari kupomerwa mhosva yekuuraya vanhu vatatu kusanganisira mumwe mukuru wemapurisa paWedza kuMashonaland East vanonzi vabatwa nemapurisa ekuMozambique nhasi mangwanani vanonzi vange vava kuda kupinda munyika iyi. Mutori wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Gwaro raburitswa nemapurisa rati vamuvhevhi vasungirwa muMozambique uye gwaro rimwe chetero rati vamuvhevhi vasungwa vachiedza kupfuura pamuganhu weZimbabwe neMozambique asi pamavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande pari kuratidza vamuvhevhi vachisungwa netambo kuMozambique taedza kubata mutauriri wemapurisa vapounyati uye vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kuti tinyatsonzwisisa kuti vamuvhevhi vabatirwa papi chaipo. Zvichakadai mapurisa azivisa mazita evanhu vakafa mushure mekupfurwa navamuvhevhi. Vanhu ava vanoti vaCrispin Mubvana kaNerusine vane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa vachibva mubhuku rekwaZinzombe kuWedza, Inspector Maxwell Hove vepakamba yemapurisa yeWedza pamwe navamunashe Mujani vane makore makumi maviri vanobva mubhuku rekwaMujani kuWedza kwakare. Mapurisa azivisawo kuti mumwe mupurisa akakuvara anonzi Detective Constable Tendai Mugova. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi yave kupa kuti kugadzira zvinhu kudhure kune vemaindastry zvichipa kuti vapedzisire vodhurisa zvinhu zvavanotengesa kuruzhinji. Kana kuSouth Africa kunotengwawo zvekudya zvakawanda neZimbabwe kune dambudziko guru remagetsi. Gurukota rinoona nezvemaindastry Dr. Sekai Nzenza vari kukurudzirawo kuti nyika itsvage dzimwe nzira dzekugadzira mhando dzemoto kuti dambudziko iri ripere. Muzvinafundo Mutuli Ncube vanova gurukota rezvemari vakatiwo vari kuda kuisa parutivi mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemunyika kugadzira magetsi kubva kuzuva kana kuti sola. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 navakuchera.
Chokwadi, ndingangoti pane zvinhu zviviri zvitatu zvabatana. Chekutanga ndicho ichocho chekuti dhora remuno riri kuramba richitonha, rinova ndiro riri kunyanya kushandiswa kutenga chinhu. Chechipiri, value added tax yakakwira kutanga mwedzi unowu kubva pa14.5% kuenda pa15%. Zvoreva kuti zvinhu zvatokwira mutengo nekuti vanenge vachipfuudza mutengo kuti iende kana makosi kuti vaende kuna konsuma. Chechitatu chaitika ndechekuti paimbovawo nemukana weduty free waishandiswa nevanhu kutenga zvinhu kubva kunyika, saka iwo mukana weduty free unenge wakavharwa zvakare.
Zvamira zvakadai, veruzhinji vari kuzvitambira sei?
Veruzhinji vari kuramba vachinecheka uye tingangoti cost of living yawe iri kuramba ichiwedzera asi yatingati standard of living kana mararamiro ari kuita vanhu ari kuramba achiderera nekuti vanhu vachakwanisi kutenga zvinhu zvavangatifanira kunge vatishandisa muupenyu. Zvinofanana nemafuta ekubikisa, zvinofanana neupfu dzimwe nguva. Saka vanhu havachakwanisi kuti zvakafanana nechingwa nevana vevana vechikoro havachakwanisi kutenga zvinhu izvozvo, zvinochizokonzera kuti paite matambudziko.
Zvinhu zvingaitwe nehurumende kuti tione zvichigadzirika?
Tane zvinhu zvinofanira kuitwa yatingati izvi immediate term, yatingati in the long term. Saka mune ramangwana tinofanira kugadzirisa maindastry edu kuti anga achikwanisa kugadzira zvinhu muno muZimbabwe. Asi munoona kuti dambudziko iroro rinokuriripo nekuda kwekuti hatina magetsi akakwana uye petro yacho iri kudhura. Saka pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadziriswa zviri mukugadzirwa kwezvishandiswa zvinodiwa muno muZimbabwe. Chechipiri, ndinofungidzira kuti vanhu vanofanira kuramba vachibvumidzwa kutenga zvinhu kunze kwenyika kuti zvive munomu kusvika tazogadzikana. Then chechitatu ndechekutiwo tistabilize mari yedu kuitira kuti dhora risaramba richitsvedza.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Gore rega rega muvuro wechitatu munandira, nyika yeAmerica inocherechedza zuva reMartin Luther King Day. America inotora mukana uyu kurangarira mabasa akabatwa negamba munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu iri. Kuti tinzwe zvizere nezviri kuitika muAmerica, Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vanoti zuva reMartin Luther King Jr. Day rinounza ndangariro pasi rese dzemabasa akabatwa navaKing avo vakasiya nhoroondo pasi rino yekurwisana neudzvanyerere nekurwira kodzero dzevatema. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheDevry University kuOhio vanoti vaKing vakaita mabasa makuru munhoroondo yenyika yeAmerica.
Dr. Martin Luther King Jr. vane zuva ravo rinocherechedzwa musi womuvhuro January 16. Wanga ari mutauri watingati spokesperson we organization ye civil rights movement muno muAmerica, organization yairwira vakodzero dzavanhu vatema muno muAmerica munomu. Saka izvi vanorangarirwa zvikuru nokuti vanga vasingati vanhu varovane asi kuti vava nedzidziso yekuti aiwa tinogona kupesana asi tichinge tichibatana zvakanaka.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNebraska, mufundisi Eva Mudambanoki vanoti zita ravaKing rine nhoroondo inonetsa kukanganwa.
Zuva raMartin Luther King Jr. Izuva rakakosha muAmerica nekuti tiri kutaura nemuroti akashandiswa naMwari. Munozwisisa kuti upenyu hune urongwa hwaMwari kana kuti muchirungu destiny or purpose. Saka Martin Luther akasarudzwa naMwari waizwi pakati pevanhu munguva yake achitaura achiti ndine chiroto chekuti mumakore achauya etari kozvino vanhu vaizenge vakuwadzana varungu nevatema nemarudzi vachigarisana pamwe chete. Saka tinorikoshesa nekuti izuva iro tinorangarira kuroteswa kwake neizvo akaita.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vanoti semudzimai wechitema muAmerica vanotora mukana wanhasi kurangarira mazwi ekurudziro aipiwa veruzhinji navaKing.
Ndinorangarira kunyanya quotation yavo yavanotaura nenhau dzokuti freedom haifi yakapiwa, rusununguko harifi rwakapiwa nemudzvanyiriri. Asi kuti vari kudzvanyirirwa ndo vanotofanira kuti vatodemanda kusadzvanyirirwa nevanenge vachivadzvanyirira. Saka inini ndicharisa Dr. Martin Luther King Jr. tichivapemberera, ndinotarisa kwandiri kugara nekwandakabva ndichiona zvinhu zvakafanana zvinoenderana nemaererano ekushayiswa rusununguko. Freedom of speech, freedom to vote, freedom to choose the party you want to choose, freedom of expression. Aya ndo mafungiro angu ndikasarisa nema mapemberero atinoita Dr. Martin Luther King.
Mufundisi wekereke ye Covenant International Church, Pastor Rebecca Makai, vanotiwo kunyangwe muchitendero samufundisi wekereke ye Baptist Church vaKing vakasiya nhaka yakakosha.
Tiri kutaura tarisa zuva ranhasi tichitarisa chidzidzo chatingada kuti tione kuti tingadzidzeiko mune kubata kwakaitwa nava Martin Luther King. Tinonzwisisa kuti vakaita yatingati pachirungu impact kuvanhu nekuda kwezvinhu zvinenge zvishoma kana zvatingati zvakati wandei katungamirira vanhu kutsvaka kutaurirana vatema nevachena pasina mhirishonga.
Masangano aimiririra vashandi emalabor unions muno muAmerica ndiwo akatanga kukurudzira kuti vaKing vacherechedzwe nezuva rezororo. Mushure mekushaya kwavaKing nengo dzeparamende vaJohn Conyers naSenator Edward Brooke, vakaisa bhiri kudare reCongress kuti zuva rekuzvarwa kwavaKing riitwe zuva rezororo muAmerica. Dr. Martin Luther King vakaberekwa musi wa15 Ndira 1929 kuAtlanta, Georgia. Vakazopfurwa neputi vakafa musi wa4 kuBumbi kuTennessee muna 1964. Reverend King vaitungamira kuratidzira murunyararo kuti vatema vawane kodzero dzavo muAmerica. Muna 1964 vakapiwa mubayiro wakakosha pasi rose weNobel Peace Prize. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Evans Zininga.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume anga ari pakati pevanhu vainge vachitsvagwa zvikuru nemapurisa emuItaly ari mukuru wechikwata chemafia Matteo Messina Denaro asungwa. Denaro ainzi ndiye aitungamira chikwata cheCasa Nostra Mafia uye asungwa pane imwe kirinika kuPalermo. Mapurisa anga ave nemakore matatu achimutsvaga. Matare akatunga Denaro asipo akabatwa nemhosva dzekuponda dzinodarika gumi kusanganisira kupondawo vamwe vachuchisi vehurumende vaviri vanoti Giovanni Falcone naPaolo Borsellino muna 1982. Denaro akamboti anokwanisa kuzadza nzvimbo inoradzikwa vanhu achiviga vanhu vaakaponda iye mbune. Hurumende yeBenin iri kupomerwa mhosva yekusataura chokwadi chizere panyaya dzekurwiswa kuri kuitwa nyika iyi nevanopfurikidza mwero. Benin iri kurwiswa nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda neIslamic State avo vadzikamidzi kunyika dzakaita seBurkina Faso, Niger neMali. Hurumende inoti iri kuita zvakakwana kurwisa vanopfurikidza mwero ava asi vakawanda vanoti iri kutatarika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira veruzhinji kuti vangwarire zvirwere zvemanyoka zvakaita sekolera munguva ino yekunaya kwemvura. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe chiremba Dr. Christian Marova vaudza Studio 7 kuti mwaka wokunaya unoonza zvirwere zvemanyoka zvakawanda. Vaenderera mberi vachiti zvakakosha uye zviri nyore kudzivirira zvirwere zvichienzaniswa nekuzorapwa. Dr. Marova vari kukurudzira vanhu kuti vageze maoko nemvura yakachena vasati vabata zvekudya.
Tokurudzira kuti vanhu vanofanira kugeza maoko nguva dzose vasati vadya zvokudya nemvura yakachena neyatinoti running water nesipo nemadota kana kune vari kumamisha vanogona kunge vashaya sipo. Tinokurudzira zvekare vanhu vageze maoko pese pavanobva kushandisa zvimbuzi kana matoilets uye pese pavanokwasana nevanhu vanokurudzirwa kunzi vange vachigeza maoko. Tinokurudzira zvekare kuti vanhu ngavadye chikafu chakabikwa zvakanaka uye chiri kupisa. Kana zvokudya zvava kudyiwa zvaisa patafura ngazvivharwe kuti zvisarohwe nemhepo zvinozoita kuti nhunzi dzisamhare zvekare, nekuti nhunzi dzinobatsira pakutapikirwa kweutachiwana kubva kune umwe munhu uye zvichienda kune chikafu chedu chatinenge takaisa patafura. Tokurudzira zvekare vanhu ngavamwe mvura yakachena yatinoti boiled kana mvura yakaboiliswa, mvura yakatreatwa, tine zvakaita sana water guard zvatogona kushandisa pakutreata mvura iri kuti ichene.
Vakurudzirawo kuti zvakakosha kuti vanenge varwara vaende kuzvipatara nekukurumidza.
Chakakoshesa ndechekuti munhu akurumidze kunoona machiremba kana kuenda kumakliniki kuti apiwe mushonga nekurapwa zvakanaka kuti zvirwere zvisarambe zvichipararira uye munhu asafe.
Vasimba rashe James Tafire nyika vanotungamirira sangano rinomirira vana mukoti vanoshanda mumakanzuru munyika reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union vatiwo zvimwe zvinoratidza kuti munhu abatwa nechirwere chemanyoka zvinosanganisira kuita tsvina yakaita mvura.
Chinhu chinonzi diarrhea kureva kuti munhu anenge aita manyoka katatu anenge mvura. Izvozvo zvinokonzeresa kuti mumuviri memunhu azenge achiita dehydration. Saka masainzi nzimutomu mamwe atinoona ndeyekuti munhu anoita anonzi masangani eyes kureva kuti maziso anogona kuwira mukati. Takatarisa skini yake tikaidhonza inogona kunge yakudhonzeka zvekuti unoona kuti uyu munhu ari kurasa mvura yakawanda.
Vawedzerowo vachiti nekuda kwekuti pombi dzesuweji dzave kugaropotika mumadhorobha, nguva yekunaya inowedzera njodzi yekupararira kwezvirwere zvemudumbu sezvo mvura dzetsvina dzichikukurwa dzobatana nemvura inogona kunwiwa neveruzhinji. Vatafire nyika vatiwo zvakakosha kuti makanzuro awanise vanhu mvura yakachena, vachitiwo zvipatara zvinofanirwa kuva negadziriro yekurwisa zvirwere zvemanyoka.
Ngakunge kune zvese zvekushandisa, tiri kutaura magloves, tiri kutaurisa kuti pane mvura dzinoiswa mumuviri, dzinoiswa nemutsinga, dzinoita kuti vanhu vange vachizorarama especially pakorera.
Asi makanzuro akawanda anoti haana mari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura uye kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kupa kuti kuwanisa veruzhinji mvura yakachena kunetsa. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vatenda kuti zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid zvinowanda nguva ino yekunaya kwemvura. Vatiwo bazi rezveutano rakatotora matanho ekugadzirira kurwisa zvirwere zvemanyoka izvi.
Tapinda mumwaka wemvura sekuona mvura yekunaya zvikuru, bazi rezveutano rerwo kwevana ratenga iro mishonga nezvinoshandiswa neveutano kuti vaongorore zvirwere izvi zvakafanana netyphoid nekorera. And pari zvino tingatoti kana vanatoti madiarrheal kits such as IV fluid, antibiotics teams neother materials zvakatotengwa zvavapo.
Vamujiri vakurudzirawo veruzhinji kuti vatevedzere matanho anotaurwa nebazi rezveutano mukudzivirira zvirwere zvemanyoka.
Tingakurudzira zvakanyanya kuti vanhu vashandise mvura yakanaka yatikati safe water, kugeza maoko nezvimwe vatingati hand hygienic measures. Vanofanira kunge vachizviita nguva dzose, kwete kuti vanhu vanonotora mvura murwizi rwuri kuverera ndo yamvura yekumwa ndo mvura yekubika, kwete
Chirwere chekolera chakauraya vanhu vanodarika zviuru zvina muna 2008 kusvika 2009 uyewo zvinonzi vanhu vanodarika zviuru zana vakabatwa nechirwere ichi. Muna 2018 na 2019 chirwere chekolera chakaurayawo vanhu vanosvika makumi matanhatu nevapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Winky D muimbi wemuZimbabwe asarudzwa kuve muimbi wechirume akakunda vamwe kuchamembe kweAfrica nekambo kake Happy Again makwikwi ane mukurumbira All Africa Music Awards kana kuti Afrima. Vamwe vaimbi vainge vachikwikwidzana naye kuwana mubayiro uyu vanosanganisira vekuSouth Africa vakaita saAris, Kabza, Desmore, Master G nevamwe. Winky D achangobvawo kubura damba refu rinonzi Yureka riri kutambirwa nevakawanda rine nziyo dzakaita saIbotso, Dzimba Dzemabwe, Sheka nedzimwe. Achinyora padandemutande rake reFacebook, Winky D atenda zvikuru vose vanomutsigira munyaya dzekuimba achiti izvi ndizvo zvinomupa simba. Nako kambo sheka kubva kuna Winky D na Enzo Ishao. Tichiti makorokoto kuna Winky D nechikwata chake cheVigilance nekuwana mubayiro wepamusoro. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekusungwa nekurowa uye kumbunyikidzwa kunonzi kwakaitwa nhengo dzebato rinopikisa Resistance Coalition for Change idzo dzakasungwa nemusi wemugovera kubudiriro muHarare. Vateereri, musakanganwe kuti kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175, 7255 pashortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. mapurisa opomerwa mosva yekumbunyikidza nekubata-bata zvisina kukodzera. Madzimai nenhengo dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kubudiriro nemusi wemugovera. Mapurisa anoti aive mutikitiva weCID Jason Muvevi, uyo ari kufungidzirwa kuti akauraya vanhu vatatu kuwedza asungwa ave kuda kuedza kutizira kuMozambique. America yorangarira gamba rekurwira kodzero dzevanhu Dr. Martin Luther King. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina PJ muchinzwa nhau dze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngumvulo mhla ka 16 Zibandlela 2023. Uphlexedis Jeremiah endaweni zethu lamhlanje
sithi liyeza ilanga elizithutha, iZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free, kodwa ke laba abaphula imithetho izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile.
Abebandla leCitizens Coalition for Change ababotshiweyo ngomgqibelo abangamashumi amabili lanhlanu 25 bamiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare namhlanje.
UMartin Luther King was very instrumental in making white civil rights leaders ukuthi labo beme for the cause and labo udaba kwalumela kwangabi into yabantu abamnyama kuphela.
Ngomvulo weviki yesithathu ekazibandlela minyaka yonke eMelika kunanzwa ikhefu losuku lokuzalwa kowayedume ngokulwela amalungelo abensundu umnumzana Martin Luther King Jr. Kukhangelwa imisebenzi emihle ayenzayo esaphila. Owake wasebenza uhlangothi lwamapolisa asebenza nsitha olweCID uJason Muvevi oyetheswa icala lokubulala abantu abathathu abagugqela isiphathamandla samapholisa eWetzer esigabeni seMashonaland East ubiwa esebotshiwe ngamapholisa aweMosambique. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abebandla leCitizens Coalition for Change ababotshiwe ngomgqibelo abangamashumi amabili lanhlanu 25 bamiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare namhlanje besetheswa icala lokuqhuba umhlangano ongikho emthethweni emzini womeli webudiriro edalele ephalamende umnumzana Costa Machingauta. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Phakathi kwababotshiweyo laba kubikwa kulontombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa kanye lamaxhwegu lezalukazi ezimbalwa abaveza ukuba bebehlukunyezwa ngesikhathi bevalelwe eHarare Central Police. Lokhu kuvezwe ligqwetha elimela ababotshiweyo laba umnumzana Chris Mike othe bebekhala ngokuncitshwa ukudla kanye lokuthi kubotshwe lokutshaywa kakubi kwegqwetha ebelisiya basiza umnumzana Kutsai Kadzere ocine esephulwa isandla ngamapholisa. Unkosazana yeUkai Dzuda nguye umantshi kulolu daba, abatshutshisi kungumnumzana Dziva lomnumzana Bofu. Umbike uthi ababotshiweyo laba bebesalelwa ukubonana lamagqwetha abo. Luphinde lwabuyela njalo emini udaba lolu lapho igqwetha umnumzana Wilbert Mandinde achasisa ngokubotshwa kwabo.
So the state is opposing bail. The IO is still on the witness stand. The court has adjourned.
Uhulumende uphikisa ukuthi batholise ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail kumpholisa ukucungula lolu daba. Lokhu esaphawula ubufakazi umthethondaba oludlulisele phambili lolu daba luzaqhubeka kusasa ngo-quarter past 11.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Felix Mafa, uthi ukubotshwa kwabasekeli be-CCC kuphazamisa umsebenzi webandla leli.
Sithi liyeza ilanga elizithutha. IZimbabwe izaba free, wonke umuntu uzaba free, kodwa ke laba abaphula umthetho izenzo zabo zizabalandela ngisho sebefile, ngoba leBhayibheli lithi lokho kuhlanyelayo yikho zakuvuna.
Amagqwetha athi ayaphikisa ukubotshwa komntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa befuna akhululwe hatshi ukuvalelwa. Abalandeli be-CCC basole kakhulu ukwalelwa kwabo ukungena emthethwandaba kamanje lapho lelo cala belithoniswa khona. Intatheli zindaba ezisebenza zizimele lazo ziyalelwe ukungena emthethwandaba ekuseni ngesikhathi beqala ukumiswa phambi kwawo, okuyinto esolwe ngamagqwetha wona acine eluphakamisa lolu daba phambi kwamanje bavunyelwa ukungena kuhlandla lemini ngemva kokukhonona kwamagqwetha. Ingane leminyaka elithumi lasikhombisa icine ikhululwa lidale yanikezwa kuba komncane wakhe ekuphindeleni kwalolu daba emthethwandaba emini. Udaba lokucela ukutholiswa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail luzaqhubeka kusasa ekuseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Wake wasebenza kuhlangothi lwamapholisa asebenza nsitha olwe-CID uJason Muvevi, oweteswa icala lokubulala abantu abathathu abagoqela isiphathamandla samapholisa eWetsa esigabeni seMashonaland East, ubikwa esebotshiwe ngamapholisa aweMosambique namhlanje ekuseni esengenile kulelo lizwe ebalekela amacala akhe. Umbiko owethulwe ngama polisa uthi uMuvevi ubotshwe esengena kwele Mosambiki emngceleni walelo lizwe leZimbabwe. Imifanekiso yamavidiyo aphuma ezinkundleni zokuxhumana abiwa iveza uMuvevi ebotshwa ngentambo ngabe Mosambiki. Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli samapholisa aweZimbabwe Republic Police ZRP Assistant Commissioner Paul Nyati ngalolu daba yehlule njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Embikweni munye amapholisa avize njalo amagama abantu abadutshulwe babulawa nguMuvevi ngeviki edluleyo ngolwesihlanu. Laba bantu ngabathi umnumzana Crispin Mubvana, Kaneru Sine, obele minyaka engamashumi ayisithupha lambili okuzalwa 62, obedabuka emangweni kasobhuku zinzombe eWetsa. Kubezo sibalo Inspector Maxwell Hove owenkambeni yamapholisa eWetsa kanye lomnumzana Monashe Mujani obele minyaka engamashumi amabili wasemangweni weMjani khona le eWetsa. Kulo umpholisa njalo oyedwa owadutshulwa walimala kakubi uDetective Constable Tendai Mukova. Uhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 wenelisekuxoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Hayi, ndoda lokuthiwa wayelipholisa usedingakala lo wabulala abantu umbobulele abantu yokuyenza nje umthetho isigilamkhuba nje kuphela. I think ngumthetho osukhona elizweni kathesi laba bantu laba abasuka embuthweni PAO veteran kumbe okade seva nje ekuarmy without those credentials as a war veteran kumbe seva ekulipholisa mbumkatijele abantu laba alise isikhathe eside bephetha izikhali. So ukubulala nje umuntu ka kumsiyonto enzima kuye, ubona nje kuyinto nje elula isigilamkhubo nje kuphela without any influence yokuthi ebesebenza ngapi kumbe bengapi bebetshelwani ngubani. Ubona isiganye nje kuphela lesesizabanjwa ngumthetho welizwe ngesikhathi.
isikhathi esincinyane nje
ngendlela amapolisa eZimbabwe asebenza ngawo. Ubona ngani uzabanjwa yini yena lo umuntu okuthiwa uyadingakala?
Hayi, lo ukubanjwa kwakhe kuseduzane ngendlela amapolisa elizwe lele leZimbabwe ababamba ngawo amasele izigebenga izigilamkhuba akula lutshintsho oluza kwenzakala. Uzabanjwa lo muntu lo lanxa engaphumela ngaphandle kwelizwe ecatsha engaphandle kwelizwe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi nge-crime rate ekhona elizweni langokugijima masinyane kwamapholisa aleli lizwe nge-training yabo nobuqotho babo on such cases ngibona ngazani uzabanjwa. Njalo kakukho khatshana ukuthi ebanjwe. Uzabanjwa nje njengamacriminal wonke nje abanjwayo bangabe begqikeza ezindlini kumbe behamba iganyavu kumbe benza ama-robberies ngemibhobho kumbe ngama-car hijackers. Uzabanjwa njengabantu bonke abangamasela kumbe abayizigilamkhuba elizweni leZimbabwe. Akula lapha yacatsha khona, kuseduze nje ukuthi ebanjwe khatheso.
Lo ke mnumzana Maxim Kandla owalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo ngaphambilini kokubotshwa kukaJason Muvevi. Lolu daba luphume endabeni zethu zekuseni ngo-6. Ngomvulo weviki yesithathu ekazibandlela minyaka yonke eMelika kunanzwa ikhefu losuku lokuzalwa kwedume ngokulwela amalungelo abensundu umnomzana Martin Luther King Jr. Kukhangelwa ikakhulu imisebenzi emihle ayenzayo esaphila, ikakhulu leyo yokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabamhlophe labensundu okulokhu kungakafezeki kuze kube manje. Kungalolu suku abemelika abazinoka amakhwapha bezama kulungisisa amaphutha angabe senzakala elizweni ekulondolozweni kwamalungelo oluntu emizameni yokulungisisa lawo maphutha, hatshi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Ukuze lolu suku luqale kunanzwa emelika, kwaba ngumcabango owalethwa edalele ephalamende ele House of Representatives ngomunye owayelilunga ngemva kokubulawa kuka Martin Luther King Jr. ngemva kwenkuthazo eyayivela enhlanganisweni zabamela izisebenzi. Representative John Converse lo Senator Edward Brooke yibo abasungula inkulumo yokuthi kubunjwe umthetho ukubeka usuku lokuzalwa elazalwa ngalo uKing ukuthi linanzwe njengekhefu minyaka yonke eMelika. Ukayena kumete saidi ukhulume lo mkhi endabambi isizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika ngokunanzwa kwaleli langa.
Ikho namhla we enjoy affirmative action kulama government set asides abantu abamnyama akulalutho olwenziwayo kungela consideration ukuthi kumele le visibility.
So ukuqakatheka kwakhe kuka Martin Luther King singathi kugoqela abensundu la besilungu yini kumbe lilanga likuphele liqakatheke ebantwini abansundu.
Martin Luther King was very instrumental in making white civil rights leaders ukuthi labo beme for the cause. And labo udaba kwalumela kwangabi into yabantu abamnyama kuphela.
Laqalisa nini ilanga lona lokunanza lapha kwele Melika ukuthi aphiwe ilanga ikhefu elibizwa ngebizo lika Martin Luther King?
Ukuthi uMartin Luther King ubenzwa uthabe iholiday nini angisakhumbuli. Nokuthi ukufika kwami lapha eAmerika ngifike ngathola ilanga lakhona kulilanga eliqakathekileyo. Ngiyabona kube upresidenti owalifakayo ngiyabona ngureki ngama-80s
angisakhumbuli ukuba ungabe ubabanini khonapho, kodwa mina lami ngifika lapha ngathola kulilanga elikhulu kuzibukela namuhla.
So kulesikhathi linanzwa leli langa, singafundani thina njengabantu bokuza lapha, abantu abansundu abokuza lapha kwele Melika kuMartin Luther King umuyi?
Uyazi kuningi sisi uma ukubuza kanjalo, ngoba lapha thina esivela khona silokhu sikhala ngakhona ukuthi sinanzwe. I-Civil Rights Act le yaqinisa i-American precept lena yokuthi even the most minor among us counts, ukuthi ilizwe alingeke lathi lilizwe eliphumelelayo if it doesn't respect or take care of its minorities. And thina ekhaya kunje singabantu esilokhe saba le-ground kuze kube lanamuhla kulokhu kule izilonda zakhona. Abantu abakwenzayo khonokho abantu abalokhu bekhuluma izinto zodla, angazi ukuthi mbe ubona bekhuluma kuthiwa i-justice, bebona amazwe evuma, bebona inkokheli zisiza phambili zixolise. Abakithi labo kumbe bengabona isifundiso khonapho.
Ebantwini abansundu balapha ubona belenhlonipho na, bayazwisisa na ukubana kutshoni khonoko kwenziwa nguMartin Luther King?
Kakhulu, kakhulu. Abantu laba ngabantu who went through a lot and who still continue to go through a lot. And thina kuningi esingakufunda sikubone, esingakufunda kulaba abantu. Akubona ungaze uyenje emachurchi la uma organization lezikolo uzabona ukuba into enjanani. Even le makhiweni ikakhulu kuma-Christian izikolo nje lema-university, uMartin Luther King umuntu omkhulu kakhulu. Abantu abamnyama yena vele uma kuthiwa kulezi nkosi zalapha yibo labo oMartin Luther King.
Lo-ke bekungumnumzana Mukhululi Ndabambi oyisizalwane eseZimbabwe esesihlala khonapha eMelika. Limuzweke ikhuluma ngokunanzwa kwekhefu ele Martin Luther King Jr. Day lokuqakatheka kwalo, kungxoxo ayenze logayina kuMede Saidi owe Studio 7. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana babika sebezithola bebhekane lohlupho olukhulu lokungatholi imithi ezibhedlela zikahulumende. Uhulumende na uthi ukusilela lokhu kudalwa yikuphazamiseka ekuthengisweni lokuthengwa kwemithi umhlaba wonke ijikelele. Intatheli zindaba eye Studio 7 umqondisi Dube usilipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Umphathintambo obona ngezempila kahle kwele Botswana uDokotela Edwin Dikoloti uthi uhulumende wakhe uyazama ukuthi aqondise lomsebenzi ukuze ubuyele kusimo esasikhona ungakaphanjaniswa ukuqhamuka kubhubhani kulowe COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi nengogoqela abeZimbabwe lithwele nzima ukuthola imithi ezibhedlela zikahulumende kwele Botswana. UDikoloti uthi le Botswana selithenge imithi esendleleni isuka emazweni achiyeneyo aphetsheya.
Realizing the dire state of availability of medicines in the country and the challenges with sourcing, my ministry made an appeal.
Ngokunanzelela uhlupho esilalo ukuthi asilamithi, sesithintane lama-ofisi ethu akwamanye amazwe ukuthi asiphathise ukuthi singathola ngaphi imithi.
IBotswana ikhala ngokuthi ukusilela kwemithi kudalwa izindlela zokuthenga zaphazanyiswa kakhulu yokuqhamuka kwe-COVID-19. Ukuswelakala kwemithi sekulimaze kakhulu inhlangothi zamaqula abafana labokuza kanye labalemkhuhlane engelaphekiyo. Umnumzana Sifa Sichuma wenhlanganiso ye-Diaspora Community eHebron uthi uma kusiba lokusilela kwemithi abokuza ebabhekana lobunzima obudlula abanikazi belizwe.
Nxa umumo usiya usoma abantu bokuza yibo kaneng neng ababa sebunzimene ngoba ama options abo malutshwane kathesi nje njoba ukhuluma ngezinto zokusweleka kwemithi sokukubi ngoba abantu abanengi abakithi imisebenzi esetshenzwayo lapha somsebenzi leyana ukuthi umuntu engenelise ukuba le medical aid so kuyabe sokusitsho ukuthi imithi eminingi isitholakala kuma pharmacies but nxa usiya ngale so kumele uhambe uphethe cash or ule medical aid ezabhadala.
Uthuma uthi inengi labezimbabwe lisebenza imisebenzi ebhadala imali eningi yokuthi bangelelisa ukudinga usizo kundawo zempilakahle ezizimele zodwa.
Kulobunzima obukhulu kakhulu and izinto zona lezi oyakhangela uzibuza ukuthi abantu bakithi bazaphephelaphi nxa umumo osusibanje. Ngoba isintu sithing ma kubhebha ezimanzi bukangakana nezomleyo sokunzima kubanikazi bendawo pho abokuza ke
okunzima kunengi labezimbabwe abangenelisa ukufinyelela usizo kwezempila kahle ezizimele zodwa yikuthi lekhaya isimo siyafana. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHebron uke wehlelwa ingozi ngenyanga edluleyo uthi uphume esibhedlela engatholanga usizo oluyangaphi ngenxa yokusilela kwemithi.
Ngikhuluma nje lami into engake ngiyahlangana la nje kade sinje emalangeni ngo-December nje kade ngike ngaba le problem ngangena khona ezibhedlela zikahulumende hayi no usizo kangilutholanga ya awusela sizo esilutholayo ngoba akulamithi eqinisweni ukuthi akulamithi njalo lokho sokusenza ukuthi thina ikakhulu abantu bokuza njalo sikhangela ukuthi asilazi imali ikakhulu iningi lethu siphephela emazweni angumakhelwane ezibhedlela lapha.
Uthi ezibhedlela bayenelisa ukulobela incwadi yokuthi udinge imithi kwezinye indawo zikahulumente kodwa imithi kayitholakali ukudala ukuthi umuntu agcine esiya ezibhedlela ezizimele zodwa.
Uzazibhoda nje zonke izibhedlela soze uthole lutho ekugcineni vele uzafosela ukuthi private and private yangkhona leyo uyabungela imali yakuthi uthenge imithi enelayo. So isimo esibi kakhulu isimo esingekho sihle ikakhulu kwizizalwane zeZimbabwe esazi ukuthi ngapha siphila ngokuncengisa.
Umnumzana Ntokozo Thebe osebenza eHebron layo khala isililo esifanayo ngokuswelakala kwemithi.
Ukuswelakala kwemithi kuza sinyathezela kakhulu thina especially eselizweni laseHebron ngobana imizimba leyi isingehlezi egulayo ngezizathu zokusebenza nzima. So bekulula nxa usiya kuhulumende than ukuya kuprivate. Iprivate indleko zayo zingaphezulu.
Kulokukhathazeka ukuthi abaphila le mikhuhlane engelaphekiyo efana lethukela kanye legciwane lengculaza bangazithola sebekusimo esingasihle ngoba kumele bethole imithi ngesikhathi. Kodwa umphathi Ntambo Dikoloti uthi awukabi le mbiko yabantu ababhubha ngenxa yokuswelakala kwemithi. Uthi angeke bacabangele ukuthi umuntu ubulwe yikuswelakala kwemithi kodwa kumele kube lobufakazi obuvela kudokotela buqinisa isizathu semfa. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcwethi zezempilakahle ezeZimbabwe zikhuthaza uZulu ukubana aqhubeke elondoloza ukuhlanzeka zikhathi zonke ukuze azivikele ekubambeni imikhuhlane yesihudo enjengekholera evame ukuhlasela iningi ngesikhathi sezulu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma lomsakazo weStudio 7 lamhlanje uSkhwixa Mfundo Solwayo Ngwenya ukhuthaze uZulu ukuba ananzelele ukuhlanzeka ngesikhathi sezulu ngoba kuvame ukuba lomkhuhlane wesihudo owekholera ovame ukuba khona ngesikhathi sezulu abantu bengadla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga.
Umkhuhlane wekholera umkhuhlane wesihudo esibi umuntu asithola nxa edle ukudla kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga. Umkhuhlane lo mubi kakhulu, uyaye ubuye okunzima nxa abantu ngesikhathi sezulu kunje.
USkhwixa Mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ethi abantu bayaxwayiswa ukugeza izandla lokunatha amanzi ahlanzekileyo zikhathi zonke.
Abantu bayaxwayiswa ukuthi bageze izandla kumbe banathe amanzi asebhoyeliwe ukuze bavikele umkhuhlane wesihudo lesi esibi kangaka.
Ikholera yisihudo esibi njalo silakho ukuthatha umphefumulo womuntu, kutsho uSkhwixa Mfundo Ngwenya.
Isihudo lesi sibi kakhulu, umuntu uyabe huda amanzi kumele agijime kakhulu esibhedlela lapha bafika bambone khona bamfake i-drip bamuphe lama-antibiotics. Nxa engalatshwanga umuntu egula isihudo lesi esibi impilo yakhe ingatshabalala.
Iningi elihlaselwa yisihudo sekholera bagijinyiswa yisisu bekhupha ingcekeza engamanzi lamehlo ayawela. Iningi edolobheni lakoBulawayo lihlalele evalweni kulandela ukuhamba kwamanzi lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi engcekeza aphuma ezambuzini. Unkosazana Nokuthaba Nyathi uthi ngabe ikhansili iyehlisa amalanga okubavalela amanzi lokulungisa masinya impompi zengcekeza ezidubukayo.
Izulu liyana kulezi nsuku njengoba la manzi layo ihamba isikhathi eside, sosesabele ukuthi sabamba ikhorela lamasuweji ngapha yabeduka kangaka koBulawayo. Hayi kunzi, ikhansili kumele ilungisise amaphayiphi. Sisi besithi amapipe akhona semadala lawa amasu njalo be reduce la madate okuhamba kwamanzi, at least ingahamba iday kungcono.
Umqondisi wezempilakahle koBulawayo uDokotela Mafios Siyamuchembu uthi benza konke okusemandleni abo ukuba kungaqhamuki isihudo loba nje sihlasela kwamanye amazwe angomakhelwane.
Ikholera ngumkhuhlane wesihudo obangelwa ligciwane lomhlobo wevirus okuthiwa yi-vibrio cholerae. Isihudo lesi ingcekeza yakhona iyabe ingamanzi anjengamanzi asetshenziswe ukupheka irayisi, so ngesikhiwa kuthiwa irayisi water stool. Ikholera ngumkhuhlane obulalayo masinya.
UDokotela Siyamuchembu uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bengazibona belezibonelo zesihudo bagijimele emakilinika bayethola usizo.
Ukwelatshwa kwawo okuqakathekileyo yikubana umuntu athole amanzi omzimba abe elahlekile ngesihudo. So i-rehydration solution ingaba yi-sugar salt water solution or elungisiweyo okuthiwa i-oral rehydration solution nxa umuntu ekwanisa ukunatha. Kodwa nxa engasakwanisi ukunatha kuyamele elatshelwe endaweni okuthiwa i-cholera treatment center okuyabe kulabodokotela manesi ababayamhlaba khona injection bemfake i-drip ukwenzela ukuthi amanzi lawana ewathole.
Umkhuhlane wesihudo uvele uludubo hatshi koBulawayo kuphela kodwa lakwamanye amadolobho elizweni jikelele lasemaphandleni. Isihudo esekholera sabulala abantu abedlula amakhulu amane ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009 kuthi ababanjwa ilomkhuhlane babesedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 ngomnyaka ka-2018 kusiya ku-2019 ikholera yabulala abantu abafika kumachumi phose ayisikhombisa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ulive Talk namhlanje sikhangela uhlupho lodlakela lwezombusazwe nokuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo njengokubotshwa kwabe-CCC okwenziwe ngomgqibelo. Olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweShona
Lilani.